tine shoko rokuti cabinet yabvuma kuti mapepa awa awedzegwe upenyu hwawo, asi havana kunge vataura kuti achawedzegwa namakore mangani. Pataugwa naminista wecommunications wanga akamirira cabinet, mai Ayanda Lolo, vachitaura kuti upenyu uhwu hwamapepa awa hwaakuwedzegwa, saka vanhu vasahla vava vachiita zviya kuramba vachingobvunzana, vachibvunda vasingazivi kuti zvakamira sei. Cabinet yabvuma hayo kuti awedzegwe, asi chandingangotaura ndechekuti vaindira mberi vachiti Minister of Home Affairs Professor Mkize vachawaitawo yatingati briefing yavachaudza vanhu kuti zvakamira sei, pane zviga zvichapiwa. Zviga zvacho hatisati tanyanyoziva kuti zvichabuda zvakamira sei, nokuti isusu wose masangano anogwira kodzero dzavanhu hatisati tadamwa kuti tiziviswe. Asi chinongofadza ndichocho chokuti zvataugwa pachava noupenyu hutsva kumapepa awa, saka Zimbabwe Exiles Forum inotambira mashoko awa nomufaro.
Zviga zvanga zvichimboshanda pamapepa anga aripo ndezvipi zvamungafunga kuti zvingaomesera vana vezimbabwe?
Chiga chakavuyisiwa paZimbabwe Special Permit changa chisipo paZimbabwe Documentation Project Permit ya 2010, chokuti vaiti haukwanisi kuapplyira permanent residence. Asi hazvirevi kuti vanhu vari paZimbabwe Special Permit vanorambidzwa kuapplyira permanent residence under yatinoti exemption kana kuti section 31(2)(b), kungoti vanhu vanenge vasinganyatsoziva.
Tinoona kuti kwasara mwedzi mishanu kuti magwaro iwayo anga achipera upenyu hwavo muna zvitaumu, munofunga here kuti nguva iyi inguva ingakwana kuti vanhu vange vachirenyuwa mapemiti?
Chatinofanira kuziva ndechekuti vanhu vava vatoshungurudzika zvakanyanya vanotova nemabhizinesi pemiti. Tichitaura izvezvi, vamwe vacho vakatovharidzigwa matenders kana kuti ndingati chiwirirano yavanga vanayo kana nehurumende kana nemamwe makambani yokuti vacharamba vachiita mabasa avava, ndo vatinoti matenders pachirungu. Vamwe vakatovharidzigwa iwavo nokuti nguva yacho yasara yekurinyiwa mapemits avo ishoma shoma. Vamwe vakatovharigwa mabhenki vanenge vane mabhenki nenyaya yekuti pasara nguva diki diki. Saka hazvinyatsozikamwa vamwe vakatodzingwa mabasa. Pane zvichemo zvakawandisa zvine maZimbabwean panyaya yekunonoka kutaugwa kana kuti kuudziwa kuti zvichamira sei. Saka izvo zvokushungurudzwa kwavanhu zvagara zvichitova zvinhu zviri kuitika. Saka nguva yacho yasara ishoma shoma zvokuti zvinotowisa tsitsi. Kana vakatowisa sezvavakaita paZSP vachiti vanhu vanombotanga vaita maapplication avo nemaindaneti nechinechi, kana vanhu vasingazivi maitigo azvo vachava futi zvakare nokuvhiringika nokushungurudzika zvokuti vamwe vanongopedzisira imwe nguva vakonewa futi kurinyiwa mapemits avo.